Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti eino imisoro yenhau dzanhasi chitatu gumi guru 21, 2015. Nhengo dzedare reparamende dzinobudirira mukurwisa kwadzo kuti makore emwanasikana anonzi abvuma kuita zvepabonde akwidzwe kubva pamakore gumi nemaviri kuenda pamakore gumi nematanhatu. Vadzidzi vepachikoro chepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe vari kuita zvidzidzo zvekurapa vanotarisa pasina muripo vane zvirwere zvisingatapuriranwe zvakaita seBP neshuga izvo zvinonzi zviri kuuraya vanhu vakawanda muchinyararire. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti nyaya dzekushandiswa kwechikafu mune zvematongerwo enyika dziri kuwanda. Mukuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 nemutungamiri webato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma. Muchirongwa cheLive Talk na8:30 p.m. tiri kutarisa nezvekurudziro yenhengo dzeparamende yekuti makore ekuti mwana anzi abvuma kuita zvepabonde akwidzwe kubva pamakore gumi nemaviri kuenda pagumi nematanhatu. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 am, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.